Yambiro ii yabuda pamusangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezviri mumitemo yenyika yewanano neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewanano, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewanano pasi pewanano yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri wasadyaro weLaw Development Commission, vaudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere, kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wanano, uyewo kuti havafanirwe kuve neukama hwepedyo. Vatsinhira kuti mhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vakatodzezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai Vemba Inyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichiteera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Machiefs macustodians of culture, saka vanopresida over macultural marriages kumusha ikokuya. Zvinenge zvichingoitika izvozviya, vanobva vauya vachibva vawananisa customary levanhu vose vanhu vakatogarisana kumusha iscustomary, vanobhadhara maroora, vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanochisainai. Vasi kuita civil marriage yayo muchurch, asi vari kuita macustomary marriage. Kune kuda kuti tisaa kutaura nyaya access to justice, toda kuti justice iite for all ende nekumamisha.
Kuda kunze anove murwiri wekodzero dzevanasikana nevanhukadzi ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors, ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvi zvichadetseredza kuti makeisis emachild marriages adzike, nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanoroodzwa nevabereki vari below 18, uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties. Saka izvizvi zvinofadza zvikuru kuti machifu anogara mumacommunities nevanhu vavo, takuziva kuti vakadzi havachambunyikidzwa, vasikanawo havacharodzwi vachiri vadiki.
Asi madzimambo ane chitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba ekuti vaitise wanano, kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare, asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Wana wawo atitotanga kuone masida kuti mwenyero mudzimambo ndaudautandironi naizvozvi kana ivavo ndovanofanira kuuya sara kana afirwa navana mai ndobvaangauya nemiminatanganisoma kana nguva werudzi rwake. Zvinokaratidzira chiyo yakuti anyone witness weukama anokwanisa kungouya nemwana wochasavari vai iwo baba vari vapenyu.
Amwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete, asi vavewo mudare rehouse of assembly umo vati ndimo munogadzirwa mitemo. Pamubvunzo wabvunzwa nevamwe wekuti mutemo wemarriages act uyu haujekesi kuti munhurume hakwanisi kuwanana nemumwe munhurume kana kuti munhukadzi hakwanisi kuwanana nemumwe munhukadzi, Vashana vati bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Amai Nyemba vati vanonzwisisa kugunun'una kwemadzimambo pane zvimwe zvavanonzi vanokodzera kuita nezvimwe zvavasingakwanisi kuita pasi pemutemo wemarriages act, asi vati izvi zvinogona kuzogadziriswa muparamende vachiti chinhano chavepo ndechekuti madzimambo azive kuti anoshanda sei panyaya yewanano pasi pemutemo uyu. Mutemo wewanano wakavandudzwa muna 2022 asi wakambotora nguva uchizevewa, vamwe vachiti waive nezvakawanda zvisingaenderani netsika dzechivanhu. Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzana Msengi.